vamwe vatsigiri vanoti makanzuro akavhotera munhu weZANU-PF anofanira kudzingwa mubato nekuti vakatengesa. Asi vamwe vachiti hapana chakaipa chero munhu achigona kuita basa raakasarudzirwa. Vakuleni maboko veMDC Alliance ndivo vakasarudzwa kuita meya weguta reMasvingo. VaWellington Mahwende veZANU-PF vakaitawo mutevedzere wameya weguta. MDC Alliance ine makanzura manomwe, uko ZANU-PF ine matatu. Asi vaMahwende vakakunda amai Serina Maridza nemusarudzo nemavhoti mana. Mumwe mutsigiri weMDC Alliance Muzvare Alaika Time vanoti makanzuro akavhotera ZANU-PF akarasa gwara remusangano wavo, nekudaro vanofanira kurangwa nebato.
Haina handina kuona chakanaka ipapo ino. Vakatoreswesa, vakatoreswa maitiro avakatoita. Vaifanirwa kungofamba separty one, vaifanirwa kungosarudza meya weMDC Alliance, deputy weMDC Alliance, maportfolios ese aifanirwa kungoenda kuvanhu veMDC because vanhu vakakwana vari 7. Hapangabudi deputy meya ka pavanhu 7, vanhu pavanhu veZANU-PF 3, veMDC Alliance vari 7. Pobuda deputy mayor weZANU-PF. How come? Vakatengesa. Vakatotengesa. Vakatoshanda mari kana stand chaiva niko vakapiwa.
Izvi zvatsigirwa naMuzvare Ruth Mavedzenge, avo vati makanzuro akaramba kuteerera zvakanga zvasungwa nevakuru veMDC Alliance vatengesi. Asi vamwe vatsigiri vataura neStudio 7 vakaita savaMorgan Spanda vanoti hapana chakaipa kuvhotera munhu weZANU-PF achiti zvinoratidza kukura mune zvematongerwo enyika uye zvinobatanidza vanhu kuti vashandire guta pamwe chete.
Asi zvakaitika razvo ipapa zvakaitika rapanapa. Ndinoona kuti pamwe zvese zvakangonakavo sezvo avo vachirongawo vakuru avo kuti kwai vanhu ngavabatana ndedika. Saka handivoni kuti vanhu vangafokana panyaya dzakaita saizvozvo. Sezvazviri saizvozvo sokuona kwedu samapoliticians hatifani tikwere tichingozvopokana tiri pasi kunoku nenyaya dzokuti ko sei uyu Mahwende apinda kuita deputy mayor handidi. Ko kana pakazogadziwa kumusoro kuya kuyo handidi, avo vakazouyavo vakativo isi tabatana kumusoro kwokuno kuzasi kwekwakamira sei.
Asi vaStephen Natare vanotiwo havaoni chakaipa kuti makanzuro avo avhoterere rimwe bato kana vachiona kuti vanogona kuita basa. Vanotiwo mapato havafaniri kupindira mumashandirwo ekanzuru.
Nepolitics hazvinei nepati hazvinei nechi, kana achinge ava meya womunhu wese weguta rose, kusumudzira guta rino rose kuti ari kushanda paputika mvura paita chii paita chii zvese meya anenge akumirira.
Vamaboke vanoti vachashanda nemakanzuro ose zvakanaka, vasingatarisi kuti munhu anobvepi nekuti kana munhu wasarudzwa unomirira vagari vose. Vati vatove mubishi rekuona kuti vagadzira dambudziko remvura sechinhu chekutanga pakuita basa ravo.
Takatotinonokera nokuti mudhorobha mune zvakawanda zvinoda kugadziriswa. Asi chokutanga ndechekuti ndoda kusimbisa kuti tigadzise dhorobha iri zvoda kushanda pamwe chete semujuru. Tochikanganwa kuti uyu wabva kupi, uyu wabva nekupi, toshanda semhuri imwe chete kuti tihwine chinangwa chokuti dhorobha redu rinake.
Zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka mumamwe makanzuro akatorwa neMDC Alliance munyika yose zvichitevera kupesana kwemakanzuro aya pazvinhu zvinenge zvichidiwa neMDC Alliance. Sasigaro MDC Masvingo vaJames Gumbi vanoti makanzuro anofanira kuziva kwavanobva. Vanotiwo kana vachiita basa ravo mumakanzuro vanofanira kuziva gwara rebato uye kudzadzisa zvisungo zvinobva kumuzinda webato. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.